Mutongo uyu wadzikwa nhasi nemutongi wedare repamusoro vaPitkun mushure vaudzwa negweta guru ravaZuma vaDalimpofu kuti kutongwa kwavaZuma hakufanire kuenderera mberi pakatariswa kodzero dzemusungwa dzinosungira kuti ange ari mudare panonzwika nyaya yake. VaMpofu vakatiwo havadi kuti vaZuma vange vachitongwa pachishandiswa dandemutande, uye vakaudza dare nemuvhuro kuti vakakundikana kuwana nguva yekutaura nemusungwa nepamusana pemhirizhonga yanga ichiitika muSouth Africa. Kunyange hazvo vachuchisi vakaramba vakatsika madziro vachiti nyaya iyi ienderere mberi ichinzwika padandemutande, VaMpofu vakati vanoda kuti vaZuma vange vari mudare vachipa humbowo sezvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vakun avo vatambira chikumbiro chavaMpofu vati vatora danho iri kuti vape magweta avaZuma nevachuchisi vehurumende nguva yekugadzirira magwaro achatsanangura kuti mhosva iyi ichafambiswa sei kana yatongwa. VaZuma vanzi vadzoke mudare musi wa10 yamavhuvhu paine tarisiro yekuti dare reConstitutional Court rinenge rapa mutongo waro pachikumbiro chakaitwa zvakare navaZuma pamutongo wavakapiwa nedare iri wekuti vapike mujeri kwemwedzi 10. Imwe nyanzvi mune zvemitemo vaCrispin Machingura vanoti mukana wapiwa vaZuma nedare unoenderana nezviri mubumbiro remitemo yeSouth Africa.
Nezuro dare rePietermaritzburg High Court rakanga richifanirwa kuenderera mberi nekunzwa mhosva dzinopomerwa vaimbo vemutungamiriri wenyika vaZuma. Zvisinei, vaZuma vari mujere reEscort kuKwaZulu-Natal. Nekudaro pane nyika yose iri mulevel 4 yeCovid restrictions ekuti tikwanise kunge tichirarama. Saizvozvo ari matare ekutongwa kwedzimhosva, Constitution yeSouth Africa nechimwe chikamu chemutemo chatinoti Criminal Procedure Act, izvozvo zviri zviviri zvinoti hapana munhu anogona kutongwa oro kuiswa pamatare edzimhosva iye asipo.
VaMachingura vatiwo pachadzoka nyaya yavaZuma mudare musi wa10 yamavhuvhu, dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chemagweta avaZuma chekuti vaBilly Downer vasamiririra vachuchisi sezvo maoko avo asina kuchena panyaya iri kupomerwa vaZuma.
Kana rapa zvarinofunga, richapa mapato ese ari maviri mazuva matatu kuti agadzirire makesi avo vobva vazoenderera mberi after mazuva matatu iwayo. Izvi ndinozviona seprogress pamusaka pokuti handizvione zviri zvinhu zviri fair kuti munhu utongwe usipo.
VaZuma avo vave nemakore 40 nemapfumbamwe vari kuferefetwa nenyaya dzine chekuita nekushandiswa kwemari zvisiri pamutemo kubva muna 2009 kusvika muna 2018 apo vaive mutungamiriri weSouth Africa. Mhosva idzi dziri kupomerwa mhuri yekwaGupta, zvikuru vanakomana vanoti Atul AJ naRajesh Gupta, avo vanonzi vaive pedyo zvikuru navaZuma. Asi vaZuma vari kuramba kuti vakapara mhosva idzi. Zvichakadaro, runyararo rwave kudzoka zvishoma nezvishoma muSouth Africa mushure mekunge hurumende yaendesa mauto zviuru 25 munzvimbo dzanga dziri kupisa nemhirizhonga iyi. Nhasi vanhu 30 vakasungwa mumhirizhonga iyi vamiswa mudare remuJohannesburg vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga. Hurumende iri kutarisirwa kuona vamwe vanhu 200 vachimiswa mudare edzimhosva muJohannesburg mazuva mashoma anotevera. Gurukota rezvemapurisa vaBhekiqele vanoti vanhu vanodarika zviuru 3,400 vakasungwa mumhirizhonga, uye vanhu 215 vakafa mumbiri zhonga iyi. Kune vamwe vakatomiswa pamberi pematare edzimosva vakabhadhariswa mari dzechibatiso dziri pakati pechiuru chimwe chete nezviuru zvishanu zvamarands munzvimbo dzakasiyana-siyana muSouth Africa. Mune imwewo nyaya, dare remuPretoria rarasa chikumbiro chebato rinopikisa reEconomic Freedom Fighters EFF chekuti mutungamiriri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vazivise kuruzhinji magwaro emari dzavo dziri mumabhanga mugore ra2017. EFF yanga ichida kuti bato reAfrican National Congress riburise magwaro aro emari yakashandiswa mukutsvagira vaRamaphosa rutsigiro musarudzo yemutungamiriri webato. EFF iri kupomera vaRamaphosa mhosva yekuwana mari yakavaisa pachigaro zvisiri pamutemo uye kushandisa mari iyi mukuwana rutsigiro. Mutungamiriri weEFF vaJulius Malema varatidza kushushikana kwavo nemutongo uyu paTwitter yavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.